Imwe nyanzvi munyaya dzekuona kuti mitezo iri kushanda zvakanaka kumurwere. Muzvare Wendy netsaisa unyama vanoti zvakakosha kuti nyanzvi dzine ruzivo rwakasiyana siyana dzishande pamwe chete pakurapa varwere veCOVID-19. Muzvare Saunyama vanoti murwere weCOVID-19 kana arwarisa zvakanyanya anoita makarurwa ayo anomutadzisa kufema zvakanaka. Muzvare Saunyama vanoti kana COVID-19 yadzika midzi mumuviri wemurwere, mino dzake dzinotadza kutambira mweya unobva kumapapu, izvo zvinozokonzera kuti murapwi atadze kufema zvokuti anozoguma aiswa pamushini wekufemesa kana kuti ventilator. Senyanzvi yekushanda zvakanaka kwemitezo yemuviri, muzvare Saunyama vanoti kana murwere ava kutadza kufema vanomubatsira nekuburitsa madziwa akakora kubva kumapapu oyeredzwa kuti abude nekumuromo nekukosora kana kuti postural drainage.
COVID utachiwana unopinga mumiri hoita kuti ropa rikore uye mapapu edu aite ziwa mpengo rinoanyudza. Kuno kufiziotherapy zvatiri kuita kubatsirana nevarwere, tinovaisa munzvimbo dzatinoda kuti isusu mapapu edu akwanise kudurura ziwa riya richiuya nechekuno kumuromo rikwanise kubuda kunze.
Muzvare Saunyama vanoti imwe nzira yavanoshandisa ndeyekupfugamisa murwere oisa musoro wake pasi, maoko ake akatasanurwa nechekumberi obva atanga kurohwa rohwa kumativi kune mapapu dziwa riya robuda nekumuromo kwake.
Chatinokwanisa kuita kupinda matinoti mukupfugama, wakapfugama kudaro unenge wakaita zvakare kuti diti rako rinenge rakatarira pasi. Izvi tinozvibatanidza nekurova rova nechekumashuro panzvimbo dzatinofungidzira kuti mapapu emunhu ndo paari. Kana tarova rova zvofanira kunge zviri zvinhu zvisingarwadzi, zviri zvinhu zvekuti iwe kana uri mupozisheni iyoyo hazvikunetse uye hautadzi kufema.
Muzvare Saunyama vanoti rimwe dambudziko guru nderekuti vanhu vazhinji vakasiya kudya kwechinyakare kwaisimbisa miviri zvakanyanya uye chinogwinyisa mitezo yese iri pamunhu kuti ishande zvakanaka. Muzvare Saunyama vanoti zvakakoshawo kuti murwere apiwe chikafu chinovaka muviri paanenge achirapwa kuitira kuti mitezo yake idavire chikafu ichi.
Varwere vedu veCOVID vatakambobatsira kare takaona kuti vakabva vachinja zvavaimbodya vakatanga kuenda kune atinoti mafruits, vakabva vabvisa zvinhu zvakanga zvakawanda shuga, vakabvisa zvinhu zvakanga zvakawanda mafuta. Takaona kuti pamazuva avakamira nemichero masaturation levels avo akatanga kuwedzera. Kana uchinge wabatwa nedziwa mupengo chicherechedza zvaunoisa mudumbu mako.
Aimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanobvumirana namuzvare Saunyama vachiti zvinenge zvakanaka chose kuti nyanzvi dzese dzinorapa mitezo yemuviri yakasiyana siyana dzibatane pakurapa murwere wese kusanganisira varwere veCOVID-19 zvisinei kuti Zimbabwe ine dambudziko rezvikwanisiro.
Nyaya yekurapa COVID inoda teamwork. Saka matimu medu munenge mune vanhu vakawanda. Mune mageneral practitioner, mune maphysicians, maphysiotherapists, postural drainage chinhu chakakosha zvikuru. Asi chinonetsa ndechekuti izvo kana PPE isina kukwana, mahealth workers anotanga kutya kuenda kunorapa varwere. So zvinhu zvakakosha kuti izvo hurumende nemahospitari yese awanise zvikwanisiro zvakakwana zvekuti mahealth workers akwanise kupinda achirapa varwere.
Asi munyori musangano reZimbabwe Doctors for Human Rights Dr. Norman Matara vanoti sokuziva kwavo hapana dambudziko rekushaya zvekushandisa muzvipatara zvehurumende zvokuti vashandi vose vanowana zvipfeko zvinovadzivirira kutapurirwa COVID-19. Mutauri webazi reutano vaDonald Mujiri vanoti bazi ravo rakatambira mwedzi wapera rubatsiro rwezvimwe zvinhu zvekushandisa muzvipatara zvakabva kuGermany, izvo zviri kurerutsa dambudziko rezvikwanisiro munyika. Hurumende yakazivisa mukupera kwesvondo kuti yaive nevarwere veCOVID-19 vari muzvipatara vanodarika mazana manomwe uye 133 evarwere ava vainzi vairwara zvakanyanya vari muintensive care. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimudzamiri.